Vashtaura nevatorove naumu Harare nasi, mea wedoroba rechitungwiza, va Philip Mutoti, vatikanzuro yavo haisi kufara nekupambuka kuri kuitwa mastendi munzvimbo yenyatsime pamwe neSt Mary's, zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vanhu vopedzisira vavaka dzimba zvisina mvumo yekanzuro yavo.
Tichingwiza tine problem yekuti vanhu vari kungosemayouth ari kungoudzwa kunzi endai munotora land. Vachingogreba land pese pamaopen space at the same time pakabuda audit report yechitungwiza ichitaura kuti mawetlands hafani kutorwa but kunze takuita dambudziko rekuti mawetlands ese futi atanga kutorwa atorwa ese.
Vamutoti varamba kutaura kuti vezvematongerwo enyika vari kukonzera dambudziko iri ndivanani vachiti vave kutyira upenyu hwavo nemhuri yavo zvichitevera kurwisana kwakaita vechidiki vezanu PF pamwe nevechidiki veMDCT masvondo mashoma adarika. Mumirishonga ine chekuita nenyaya dzemastendi iyo yakazobatanidzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika apo vechidiki vezanu PF vaiti hapana mutsigiri weMDCT anofanirwa kugara kunyatsime. Vamutoti vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakapa vamwe vanhu mastendi ekunyatsime mashomanana vazhinji vari kugara kunzvimbo iyi vari kugara zviri kunze kwemutemo. Vaenderera mberi vachiti kune huzvu dziri kuramba dzichitengesera vanhu mastendi zvisiri pamutemo vanhu vachidyirwa mari dzavo. Vamutoti vatiwo nyaya yenzvimbo yenyatsime haisati yanyatsojeka sezvo kanzuro isati yapedzerana nehurumende panyaya yekutorwa kwepurazi iri iro riri kumahombekombe kwedhorobha rechitungwiza.
Kunyatsime vanhu vari kubhadhara mari kukanzuro vanhu vari kungoita matop ups panyaya yemastenza vakapiwa nekanzuro but isusu sekanzuro hatisati abvumidza vanhu kuti vaende kunogara kumhiri kunyatsime nekuti mapurazi acho hatisati apiwa nehurumende. Vanobhadhara nekuti sofa munhu mumwe chete chete ari kuti ane purazi iroro arifanira kunge achirima but hurumende zvese zvatopa danho repamusoro zvinoratidza kuti hurumende iri kutora purazi ichiunza kukanzuro.
Vamutoti vakurudzira veruzhinji muchitungwiza kuti vashande nekanzuro yavo kana vachida mastendi vachiti veruzhinji vanogona kudyirwa mari vakasvenura sematemba.
Sekanzuro takatarisa nedambudziko iroro tikukurudzira vanhu kuti musanyengerwe kuti dzimba idzodzo dzichagara sezvatakaita pekutanga dzimba idzodzo dzitori dambudziko hombe because kanzuro hatisizombotarisa mumashure tichitarisa kuti tichapinza dzimba idzodzo musystemu redu.
Zvichakadai sangano rinomirira vagari muchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti harisi kufara nekupwanywa kwemba yemumwe mugari muchitungwiza makare kwakaitwa navamutoti avo vanonzi vari kuda kuvaka imba yavo ipapo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchitrust vamavelas kumalo vati zvavakaitwa navamutoti izvi kushandisa masimba pasipo uye vanoti vave kutora matanho nezvenyaya iyi.
Tiri kurwadziwa zvikuru nekutorerwa kwakaita mugari anonzi Sakelene Mudunge stendi yake musure mekunge abhadhara zvese aita angosarwa nekuvaka chete. Saka nyaya iyi isu sechitungwiza Residence Trust tiri kuiona seabuse of office neiri kuitwa nameya wechitungwiza achishandisa masimba ainawo. Saka tiri kuramba kuti kwete hatisi kuzosiya Mudunge achidzvanyirirwa panyaya yestendi yake.
Asi vamutoti varamba mashoko aya vachita hazi yechokwadi asi tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 yaburitsa pachena kuti imba iyi ndeyavasakelene Mudunge avo vakatenga stendi iyi iyo iri kumanyame park kubva kukanzuro yechitungwiza muna 2007 vakasvika pakuvaka imba yavo ikapera. Vamudunge vakatomhanara nyaya iyi kukamba yemapurisa eSt Mary's muchitungwiza makare. MDCT yakambodzinga mamwe makanzura ayo muchitungwiza ichiapomera mhosva dzeuori hune chekuita nenyaya dzemastendi nezvimwe zvakadaro. Vamutoti vakasarudzwa kuve meya wechitungwiza senhengo yeMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.